mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 zvita 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevashanu 305 MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya weBindura iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevashanu 305 zvichitevera kufa nezuro kweumwe munhu kuManicaland nezuro vanhu makumi manomwe nevana 74 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe nemakumi masere nemumwe 11,081 vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu 9,253 Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita mamirioni maviri ane zviuru mazana matatu nezvina nemazana mana ane makumi masere nevashanu 2,304,485 vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi mashanu nezvina nemazana masere ane makumi mashanu nevatanhatu 54,856 ukuwo vapora vachiita mirioni rimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi manomwe 1,968,447 Makanzura emuBindura akasarudza vaBrian Campbell vebato reMDC Alliance kuti vave meya mushure mekunge vange vaine chigaro ichi vaCarlos Tokyo nemutevedzeri wavo vaNorbert Dokotera vadzingwa basa nebato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe hatina kukwanisa kubata muzvare Kupe sezvo vange vari kuVictoria Falls nezuro nemutungamiri wenyika paurongwa hwekupa dhorobha iri chiremera chekuva guta makanzura aya akadzingwa nemusi wechipiri kuburikidza netsamba yakanyorwa negurukota rezvematunhu vajulai moyo vachiti vainge vatambira tsamba kubva kuMDCT kuti vadzinge makanzura aya mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata vakembo
ya sarudzo dzaitwa mune zvakanaka chose dzanga dzichitungamirirwa naDDC vanova vaizivikanwa kare nekunzi DA saka paitwa sarudzo pamakanzura 10 varimo muBindura municipality pangai paine vaviri vakwikwidzana pachinzvimbo chameya inini na councillor Oliver Mukombwe wekuward 6 pazoitwa maelections inini ndokubva ndaita ma vote 6 kanzela mkombwe ndoba vaita 4 ndoba ndabudira ku si ndininda wa mea wekutare bindura
ko chii chapa kuti paitwe sarudzo dze chimbi chimbidzi
mea na deputy mea wakaitwa Rico Nezuro ndoba paita ma vakansi a mea na deputy mea saka ndoza zopa kuti nasi pasarudze mea inini na deputy mea waita deputy mea wanunziwo kanzela Tongai Jeki
asi izo zvekuti mamwe makanzura ari kugara achidzingwa iko kusina sarudzo dziri kuitwa hazvikanganise here nyaya yekufambisa mabasa mumadhorobha
zvichokwadi apo neapo zvinokanganisa kufamba kwebasa neuda kwekuti dzimwe nyanzvi dzevari makanzura vanopedzera vadzingwa ivo vari vanhu vanogona uyezve kudzingwa kwavanenge vaiita pachizononoka kuitwa anonzi ma-by-elections kuti nzvimbo dzacho dzinge dzichipinda vamwe izvozvo zvinopa kukanganiswa kwekuranwa kwemakansero nokuti nzvimbo idzo dzinenge dzisisina vanhu saka muka iwoyo unopa kuti kushandwa nekufamba kwemakanzuro zvinge zvisingaite mune zvakanaka
zvii zvamuri kuvimbisa kuti muitirewo ivo vagari vemubhindura
Vagari vemubhindura ndinovavimbisa kuti ndichazama nepese pandinokwanisa kutirwise uori muma local council especially yedu yebhindura tichaitawo zvekare kuti basa rekuwanikwa kwemvura yakachena rifambire mberi nekurwisa marara nenhau dzemasuweji nemigwagwa yakafa tichaitawo zvekare kuti bhindura idzoke kuve nemagetsi emudenga anovheneka mumisha uyezve tichaitawo kuti tishande mune zvakanaka nemanagement panova painge paine ukakatano pakati pemacouncillors nemanagement saka izvozvo tinovimbisa kuti tichaita kuti zvinge zviri zvinhu zvichaita kuti zvifambe mune zvakanaka zvichanamata mwari kuti vatibatsire tibude mune zvakanaka ipapo
meya vedhorobha rebhindura vabrian kembo vange vari parunhare kubhindura nablessing zulu westudio 7 Nyanzvi yezveutano chiremba mudunhu renorth carolina dr simbiso ranga vanoti kunyange hazvo nyika dzakaita seamerica britain china nerussia dzave kunzi dzakagadzira mushonga wenhomba wekudzivirira vanhu kuti vasabatwa necovid-19 vanoona mishonga iyi ichizokwanisa kuwanikwa munyika dzakaita sezimbabwe mukupera kwa2021 Dr. Ranga vanoti chikonzero chekuti nhomba idzi dzinonoke kusvika kuZimbabwe ndechekuti nyika dziri kugadzira mushonga uyu dzinotanga dzawanisa nhomba iyi kuvashandi mune zveutano munyika dzavo dzozowanisa zvizvarwa zvadzo zvese dzisati dzatarisa kunze asi Dr. Ranga vanoti havana chokwadi chekuti sangano reWorld Health Organization richabatsira sei kuti nyika dzepasi rose dziwane mushonga wenhomba uyu ngatinzwei vachitaura najonga kandemiri westudio 7
mishonga kumusha tinototarisira kuti maybe later part of 2021 because right now kuno kune kunana United Kingdom vari kupa mavaccine kumaworkers emuhealth sector my essential workers skilled nursing facilities saka by the time we get done with that it will be sometime in March and then they will be working on my regular citizens emunyika izodzidzi vana America neku United Kingdom I'm not sure kuti World Health Organization iri kushanda sei nenyika dzakaita sana Zimbabwe in terms of timeline yema vaccine and which one they are opting for saka in the sum total I think probably later part of 2021 pamwe vaccine inenge yava available kumba but I'm not sure kuti which one they are gonna go with
vazhinji vari kunzi havachatevera kurudziro zvekuti aiwa tekai ma mask garai mudzimba kana pasina rwendo zvinokodzera kuti mufambe
zvandinga taura vakandimire ndezvekuti chirwere chichiripo cheCovid 19 ma lockdown measures anokwanisa kunge akaitwa loosened kana kuti vanhu vakanza maakwanisa kufamba a little bit and manhamba evanhu anokwanisa kuungana anokwanisa kunge akanza akawedzera but COVID 19 ichiripo and unfortunately vazhinji vari kungofamba vasingazivi kuti vane chirwere and vazhinji they do okay saka in their mind they might be thinking no zvinhu zvanaka kana maboda aakuvhurwa zvikoro zvaakuvhurwa and so forth the reality is virus ichiri kufamba mumacommunities muzimbabwe saka zvatingakurudzira panguva dzinoidzi vanhu vaakuenda kufestive season kumachristmas uku kwavari kuda kusangana nedzimhuri ndezvekuti no this year has to be different it should be different in terms of pese patiri kufamba tinofanira kuziva kuti virus iripo ndini ndinokwanisa kunge ndiinayo kana kuti munhu ari panext door nene anokwanisa kunge ainayo kana ndiri mukombi saka it means mamasures aya aya maface mask social distancing basic hygiene yatagara tichiramba tichikurudzira tinofanira kuramba tichidaro mafamily meetings aya atanga tiri atinogara tichiita gore negore kucelebrata christmas ngatichiaita tiri mumahousehold matagara tiri kwete kuti hangatichinoungana takawanda kumamisha tichisanganana nasekuru nanambuya because virus is still very much out there kana tasangana ngatichiita macovid 19 safe behaviors which is my face mask social distancing toungana panze kana vaya vari vane masymptoms voita quarantine things like that
tiri kunzwa vanoona nezvemishonga kana kupatswa kwemishonga kuBritain medical regulatory agents vakayambira kuti vanhu vanenge vaine dambudziko reallergy kana kuti tingati munyavire vachinza vafanange vachitora iyo nhomba yePfizer BioNTech iri kunzi yakatanga kushandiswa kuBritain zvingasiya papi veruzhinji kana vachinzwa mapoka akaita semedical regulator agents achipayambira kuti vanhu vakadaro vasashandisa mishonga iyi
zvandingataura vakandimire ndezvekuti I think the best ndezvekuti munhu wese anoenda kunana chiremba onoonekwa opa history yekuti ndine maallergies akadai then machiremba odetermina kuti based on the direction yapuwa nemaregulatory agencies aya what is the risk chandingataura ndechekuti maallergies anowanikwa vanhu vakawanda vane maallergies vamwe to food vamwe to pollen vamwe to drugs however I think my citizens akawanda kuti vazvipatsanure pachavo zvinganetsa nokuti it's a huge spectrum zvandingakurudzira ndezvekuti munoenda kunana chiremba movatsanangurira kuti inini ndine maallergies 1, 2, 3 kana ndinoita miyaviri kana ndatora mushonga wakati then iwo machiremba ochiona kuti based on information yatiinayo is it significant because kuita vanhu tu vaita allergic reaction mapa vaccine kuvanhu 1,000 does not suggest kuti vaccine ine a tendency kuti vanhu vaite an allergic reaction it just means those people reacted to the vaccine
avo vange vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica na Jonga Kandemiri we Studio 7 Tsvakurudzo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum inoti pane kudzidzana kwakakura pakati peuori nokushungurudzwa nekumbunyikidzwa kwevanhu munyika izvi zviri mugwaro rakaburitswa nesangano iri Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
gwaro iri rinonzi the many faces of corruption rakaparuwa nechitatu unova musi unocherechedzwa zuva rekurwisa uori pasi rese vachitaura nestudio 7 mushure mekuparurwa kwegwaro iri mukuru wezimbabwe human rights ngo forum Dr. Musa Kika vakati tsvakurudzo yavo yakabudisa pachena kuti uori nemhirizhonga zvinotyidzana
saka mutsvakurudzo iyoyi tiri kuona uori uchikonzeresa kushayikwa kweyananiso yatingati justice mumatare edzimhosva tiri kuona zvekare uori uchitadzisa mabazi ya hurumende akaita semapurisa anova iwo anofanira kunge achi responda kunyaya dzekumbunyikitswa kukodzera idzodzi vachitadza kuita basa ravo nemazvo. Tiri kuona zvekare huori uchikonzeresa maperiods emhirizhonga kana kuti violence munyika.
Vakika vatiwo tsvakiridzo yakabudiswawo pachena kuti kupedza huori munyika kunogona kugadzirisawo nyaya yemhirizhonga pakati pevana veZimbabwe.
Izvi kuti tipedze kumbunyikidzwa kwekodzero tinofanira zvekare kuti tinge tichipedza huori.
Tsvakiridzo iyi iri kukurudzirawo hurumende kuti inyatsoongorora nyaya dzehuori pamwe nemashandiro emapurisa senzira yekutsvaga kupedza huori nekuderedza mhirizhonga munyika. Commission inoona nezvehuori iri kukurudzirwawo kuti vaongorore nyaya dzehuori zvakanyanya pamwe nekusunga avo vanoita huori vari vashandi vakuru vehurumende. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vatiwo vanobvumirana netsvakiridzo iyi vachiti gore rino 2020 huori hwanga hwakatekeshera mumapazi ehurumende zvakaita kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuwandewo.
Huori hune ukama hwakaita hwochekoche nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tinoona kuti nenyaya yekuti mugore rino ra2020 huori hwanga hwakatekeshera kumapazi ehurumende kumusorosoro. Vaya vanofumura huori vanosanganisira munyori ane mukurumbira vahopo wechingono nevamwe vanga vachishungurudzwa vakasungwa vakakandwa muchikurubhi mumajeri kodzero dzavo dzikambunyikidzwa pamusoro pekuti vanga vachifumura huori.
Vamavhinga vatiwo kana huori hwakawanda munyika mari inofanirwa kushandiswa kusimudzira kodzero inowanzopedzisira yoshandiswa zvisizvo. VaGilbert Tsikiti nengo yeZANPF vachavaone paine kutyidzana pakati pehuori nekutyorwa kwekodzero.
Todzoko zvakare tona kuti corruption iri kunyanya kubata magovernment employees makurita kana chii inyaya yekuti vanhu vachirarama vari below the poverty bottom line zvavanongwa chikwanisa kunge vachitambira panguva idzodzo dzimwe dzinguva dzinenge dzichitokwanisa kuraramisa mhuri dzavo. Saka vanopedzera vaakuodzawo kuita kwokuti avane kurarama nemhuri yake kubva asi zvichityora mutemo wenyika. Asisati ndaona zvangu pazvinozobata kodzero kunyanyanya kukodzero dzevanhu.
Kunyange hazvo tisina kunzwa divi rehurumende netsvagurudzo yabuda iyi, hurumende yava Emerson Munangagwa inoti iri kuedza nepese painogona kurwisa huori munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Jombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Financial Gazette inyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mashandiro emabhizinisi munyika kana ichida kuti vemabhizinisi ekunze varime mari yavo munyika kana kuti foreign direct investment. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yaendesa mapepa kudare redzimhosva nechinangwa chekupiwa mvumo yokuferefeta kuti upfumi hwevanhu vasere vavasina kudoma nezita wakawanikwa sei. Zimlife.com inoti MDC Alliance inopomera hurumende mhosva yokupodza dzimba dzinoita zana nemakumi mapfumbamwe mubudiriro 5. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nenapo makadi komose ndoda kutaura pamusoro pemavo veteranza mavo veteranzika demuchibhonya sokufunga zvakanaka ka makanga muchiti mugabe chete chete mugabe chete chete mugabo yazobva pachigari makuti mugaba akaura yenyika muchimusaidzira muchitaura muchiti mimba musalute changirai musalute changirai asi muchionoti nyika ipenda kumawere. yezvinezvi makutaura zvemugodzi matsuro maovheterini maticha rambai makadzanya musaende kuchikoro gavhumendi iripo ika yauraya education sector havana basa nedzidzo dzevanhu havana basa vatiurayira dzidzo dzevana vatiurayira mugabe chelisti dzidzo aida dzidzo uye aripo hatombodi kudzwa nechinonzi dzidzo hatombodi auraya education yavana upenyu hwevana hwamusango negavhumendi iripo ika maovheterian ini ndinahanzvadzi yangu mwana wamai vangu chaiye inini akaenda kuhondo akanoshaikira ikoko but iye zvino ana mai vangu vari kusafa isu tiri kusafa tiri kunotachembera tiri kuno kusouth africa kuti tiri kunonga sose nemuromo motaura chii muri kutaura chii maovheterians
mangwanani mangwanani mukoma wande netimu rese restudio indinaitwa father ndinobva pazimbabwe pana baba vambotaura zvokuti maticha anodini mari achitora mari uyezve kuti zano yakazodii studio hainei nezano studio haipo kushoropodza kana kushora zvinotaurwa kana zvinoitwa navanhu saka tisada kukanganisa studio yedu inotipa mashoko akanaka ini zvangu chindinongotaura pari nhasi ndechekuti vana vezimbabwe nyika ndeyedu yakarwirwa nemadziteteguru nemadzisekuru nemadzibaba edu vakatifira nzira yayatora haisiyo asi hatina zvetingazviita asi tikabatana tinogona kukunda saka ndichingoti ngatiisei musoro pamwe chete sevanhu vezimbabwe
mahadiwa chisamarari pastudio 7 tandine pajabulani pere ndiri kudurban south africa toda kupindurawo baba vataura avo baba vari kutoropodza achiti studio 7 yakainepa yakarekera uye haisi kutaura zvakanaka pamusoro pezanupf handioni sekuti baba ava vari kutaura zvinhu zviri kuzvavanofunga zviri kuitika chaizvo kana vari munhu anorarama muzimbabwe ari munhu wekuzimbabwe havafaniri kutaura saizvozvo nokuti chimiriro chiri kuzimbabwe hapana chakanaka chiri kuitwa nehurumende chiri kuoneka chinobatika izvizvi zvavari kutaura kuti kune rodhi iri kugadzirwa zvakanaka yekuyekerain1 yebed bridge yeharare hakuna chinhu chiri kuitika yakagadzirwa kutanga rin rod isingaperi nazvino yavari kutaura nezvai rodhi iyoyo nazvino haiperi rodhi iyoyoyo saka ngavasataura kuti kwai studio 7 iri kuresva inedivira yakarikira vari kuona zbc uku mabroadcast yekera ezanupf hatinonyatsoziva izvozvo hakuna kana musi mumwe wekunokwanisa kwataura munhu wemdc ikoko saka ngavarege kumbotaura nezvazvo izvo kana vasina zvokutaura ngavanyarara
makadii pastudio 7 ini ndinoitwawo chatogo ndiri muno musouth africa ndinoda kupindurawo pane varume vendinonzwa vanotaura pastudio 7 pano vechitaura vane pfungwa imwe iyaiya yevanoisa muvanhu vanenge vasina mafacts anobatika asi vane kaugenya kavanoisa kuti nyika ine haifi yakatongwa navana zuzi nokuti yakarwirwa ini handipanzwisisi nokuti dai kuri kuti pakaitwa hondo yacho iyoyo payakatanga vanhu vechienda hondo vechidzoka mumusha vechirwa hondo iyoyo vechibatsirwa dai vakanga vechitaura sekutaura kwavari kuita nhasi kuti nyika kana yazouya isusu tei tisingadi dhemokirasi tinenge tichida kuti maticha azoshanda asikabhadharwe tinenge zvese zviri kuitika izvozvo nokuti kune zvinhu zvakatowanda zvava kuita zvanga zvisingatoitiki pasimith regime pawhite room zvakashata zvakaipa zvava kutoita on top of zvaitoitika futi pasimith regime zvataichema nazvo zvirimwo futi saka vatowedzera saka handidwisi kuti pfungwa yavo iyi ndoona sekuti nokuti tingadai tisina kuva pesadza magadanga acho tisaita ana mujibha tisaibatsira nokuti taiziva kuti kwavari kuenda vanoda kuzotida ngavasiyane nazvo ngavahwina hahwina ngavasiyane nazvo saka vanopera riini generation iyoyo inoti takaenda kuhondo inopera riini kuti izogarisika and vanenge vapedza kuba pavachapera zvakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemishonga nezvekudya muAmerica, the Food and Drug Administration, nezuro manheru rakabvuma kuti mushonga wenhomba kana kuti vaccine yakagadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvipangamazano zvebazi reAmerica rinoona nezveutano dzakavhota 17-4 dzichiti mushonga uyu unoratidza kuve unogona kushanda zvakanaka mukudzivirira coronavirus pavanhu vane makore 16 zvichikwira. Izvi zvinoreva kuti mamirioni nemamirioni ezvibhodhoro zvemushonga uyu zvave kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica kuti vanhu vachitangidza kubayiwa nhomba iyi. Vachatanga kubayiwa nhomba iyi ndeavo vanoshanda mune zveutano neavo vanochengeta varwere nechembere. Ruzhinji rwevanhu muAmerica runotarisirwa kutanga kubayiwa nhomba iyi muna kurume kana kuvhumbi March or April, gore rinouya Solomon Skuza nekambo kakambonetsa You Don't Love Me Anymore. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 305. MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya weBindura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.